Tati garo wenoik, vajini asimatungira, vati wakatanga kubatira wane shugure che moyo gurapera, kuguriki zane kutumira wanu anomwe vaive nedampu zikore moyo kunofiwa ku India. Vama zingira vati, se kambani wakakunotu kubatira sipatera che muno, kuti zigone ukura kachirure che moyo shunu batira wanu vashinji, vane dampu zikore moyo.
2016 takabatira vati. Sese. Zakanaitwa ma operations kuchandi gao ku India. Tadero ndokubva taona kuti zvinobatsira upenyu uye ndo yaiva nguva yedu yokutanga kusangana nehosha yakadai. Ndokubva takatanga kutaura nepari renyatwa group of hospital vakatiudza kuti mabetsera henyu asi mogona kubetsera zvakanyanya muchibetserera muno muzimbabwe. Saka tadero tikaona shuwa zvichikodzera kuti tinobetsera vakawanda tichiwedzera ruzivo muno munyika uye pari renyatwa yagara ndohospitara yedu. Saka takaona kuti zviri nani tiise mari yakadai pari renyatwa.
Derek Kadewere, uya ane makore gumi nemapfumbamwe, akabatsirwa gore ra2016 kunorapwa moyo kuIndia. Kadewere anoti, semunhu akaponeswa nerubatsiro, afara zvikuru kuti kambani yeNoik yabatsira parenyatwa nemari. Kadewere anoti, kurapwa kwemoyo pachipatara apa kuchabatsira vanhu vazhinji, sezvo vanhu vakawanda vachikundikana kuunganidza mari dzekuenda kunorapwa kunze kwenyika.
Kufara chaizvo sezvo panopa pari renyatwa pakukwanisa kuitwa open access nekuti vamwe mari yekuti vaende kuizi nekune dzimwe nyika kuti vanoitwa maopen access vanenge vachina. Saka izvozvo zvaite zvoti vanhu vaya vanhu vanokwanisa kuona neopen access vaitwazvo. Saka sezvo papari renyatwa yavepo totofara nenyekuti vanhu vakawanda vatangwa kubatsirika neopen access reo.
Mumwe wabereki vevana vakabetserwa nemari yekuenda kuIndia gore rapera nekambani yeNoik, amai Hilda Tarusa, vachema-chema kuhurumende kuti dai yarapa vana vane zvirwere zvakadai semoyo negomarara pachena nguva dzose.
Chatichakurudzire kune hurumende ndechekuti pane pamwe pari kuti vabereki vakauya vachida kutarisirwa vana, dzimwe dzenguva pane mari dzavari kuchajwa asi uri kuona kuti vamwe vacho vabereki vasiri kuzvikwanisa. Saka ipapo taikumbira kuti hurumende dai yati vana vane mahati kana kuti makenza vagona kunge vanovarapa pachena, nekuti zviri kuomera mumwe mubereki dzimwe dzenguva ari kubva atotya kuuya asi apo mwana anenge ane dambudziko, mari yacho inozotaurwa dzimwe dzenguva achikwanisa kuiwana.
Vanotungamirira kurapwa kwezvirwere izvi papari renyatwa, Dr. David Chimuka, vati pamari yavapiwa iyi vari kutarisira kubatsira vanhu vane dambudziko remoyo vari pakati pemakumi masere kusvika kuzana. Dr. Chimuka vati vari kuenderawo mberi nekuramba vachitsvaga rubatsiro kune mamwe makambani munyika sezvo vachine mimwe michina inodiwa pakurapa chirwere chemoyo. Dr. Chimuka vati pari zvino Zimbabwe ndonyika yega mudunhu resadhaki isina muchina wekadiotherapis unobatsira kurapa chirwere chemoyo munhu asina kuvhiyiwa pakuru.
Muchini uyoyu unotibatsira kuti titarise mukati memwoyo tichiisa matutambo tudikidiki tisingaiti maoperation makuru makuru. Tinogona kutovhara mamwe maburi ari mumwoyo through that machine kuti sezvatoita operation togona kuita operation yako mangwanani masikati wakutodzokera kwamutare unenge watotovhara buri racho iroro. Saka mushini wakanaka, mushini kusenzeswa nenyika dzakawanda kuita maoperation anogona kuitwa ivayo vanhu vasingagari muhospita kwakawanda. Asi mushini wacho unodhura neprocedure yacho inodhura, hazvina mhosva asi ndekuti vanhu vazhinji vachabatsira kuti tiwane mushini iyoyo mari tichipuwa nemamakampani anotibatsira.
Gurukota rezveutano Dr. David Parurenyatwa avo vatambira mari vakamirira chipatara cheparirenyatwa vatenda zvikuru rubatsiro urwu. Dr. Parirenyatwa vatiwo kunyange hazvo basi ravo rakakosha zvikuru nguva nenguva rinopiwa mari shoma mubhajeti yehurumende.
The Ministry of Health and Child Care
zviri pachena kuti bazi rezveutano hariwanisi mari inokwana, kunyange hazvo bazi iri rakakosha mukuchengetedza utano hwenyu. Kuti munhu anzi munhu anofanirwa kuva neutano.
Kuvhiyiwa mwoyo kunoda mari iri pakati pezviuru zvina kusvika kuzviuru zvitanhatu zvemadhora. Dr. Parirenyatwa akurudzirawo veruzhinji kuti varapwe munyika, kwete kubuda kunze kwenyika vachiti Zimbabwe inavana chiremba nyanzvi. Asi kurudziro yavaparirenyatwa inopesana nezvinoitwa nemutungamiriri wenyika varobert Mugabe pamwe nemhuri yavo avo vanoenda kunorapwa kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 Mwara.